saka vatira nhasi tawitira kunyanga kunyamaropa tawita wakanangana nekuti tira kugadzira zuva rekuti tirangarire mavictims etocha kana kuti vakashungurudzwa kuburikidza nenyaya dzemhirizhonga idzi dzakasiyana siyana taita taunganidza vanhu vazhinji vakauya vari mavictims etocha vange vachitaura nyaya dzavo kuburikidza nemapoezi mitembo nziyo nemadhirama vanga vachiita mitambo yangu vachiita kuratidzira zvavakasangana nazvo uyezve kutaridzira zvavanotarisira kuzoona muupenyu vachienda mberi.
Chii chiri kuitwa kana kuti chii chakaitwa kuvabatsira vanhu ava?
Chataona isisu chekutanga isisu seNGO forum ndechekuti pane dambudziko pamafungiro edu ekutanga ekuti tinofunga kuti vanhu vanonzi mavictims kana vakashungudzwa vanoda rubetsero rwekuti vari neupenyu hwese vanofanira kunge vachibatwa neruoko vachisusukidzwa. Isusu tinofunga kuti isu munhu anenge asangana nedambudziko retocha anenge asangana nedambudziko rekushungurudzwa anofanira kupuhwa rubetsero rwekuti agone kumira pache zvake zvekare nekuti vazhinji vevanhu ava vanenge vakasangana nedambudziko rekushungurudzwa vanosara vaine kusurukirwa kwakanyanya zvekuti havachakwanisi kuti vakwanisi kuparticipata muzvirongwa zvenyika. Ndinofunga pane zvino kutarisana nenyaya yesarudzo kuti vanhu vava vaende kusarudzo vakasunguka havachakwanisi nekuti vachiri kunzwa kumbunyukidzwa kuburikidza nekushungurudzwa kwakaitwa makore apfuura. Saka chirongwa chanhasi sisu changa chakanangana nekuti tisimbise vanhu vakapfuura netsaona yekushungurudzwa yetochai kuti vagone kuzvimirira vega vagone kurangarira kuti vanhu uyezve vagone kurangarira vana vezimbabwe vane kodzero dzakakwana dzakafana nemunhu wese.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino munoona sekuti pano mutsauko here uri kuitika?
Mutsauko hatisati tauona nekuti vana vezimbabwe ndofunga patanga tikaungana rekunoku chichemo changu achibudisa ndechekuti hurumende yedu yezimbabwe haisati yanyora chisungo chinonzi pachirungu UN Convention Against Torture. Chisungo icho chisungo chepasi rese chekuti nyika dzinge dzibvumirana kuti isa hatidi tocha munyika dzedu. Zimbabwe haisati yanyora chisungo ichocho.